kimona kuyibila te jisimupa biri no kuti
mazana ni mazana evanhu vaunga na murende pachigama kuno mudunhu raishishwara vachiona kuradzwa kwambuya chamisa vatungamiriri veMDC Alliance pamwe nevatsigiri vavo vauya nehuwandu hwavo kusanganisira mutungamiriri werimwe bandiko reMDC Muzare Tokozani Kupe avo vatadza kubata maoko sezvo vanga vachishoredzwa nevatsigiri veMDC Alliance zvapa kuti Muzare Kupe vadzokere vasati vaburuka motokari yavo vachamisa vazobuda panze vachirambidza vatsigiri vavo kusoredza nekuvharira Muzare Kupe avo vanga vatosimuka vachityira mhirizhonga sekamboitika pavakaenda kunochema mutungamiriri weMDC wekutanga vaMorgan Tsvangirai muna 2018
enhama dzangu chenyi ndanisa kuuya kana mukasachinja maitiro amunoita politics izvi ndichazvitaura kusvika manzwa uye maona politics hadziitwe zvechiganyabhura zvamunotaura kuti kana anenge asingawirira nesu svimbomugozi asingawirira nesu pfuwa kumusana hatino politics asingawirira nesu politics tinomuratidza zvakanakira maonero edu nekumuratidza kushata kwemaonero ake
izvozvo mukuru
saka hasha ngazviite njoma
vanhu vataura pakuradzikwa kwaambuya chamisa vavarumbidza vachiti vaive nerudo uye vaitya mwari izvo zvakaita kuti vagarisane nevamwe zvakanaka mumwe wevatevedzeri wemutungamiriri weMDC Alliance amai Linet Karenyi Kore vati ambuya chamisa vaenda panguva yakaoma apo vaigara vachirwadziswa nekushungurudzwa kunoitwa mwana wavo mune zvematongerwo enyika
mai varera apa vakapinda munguva yehumai yekuti chero mwana wako akanzwa chinonzi chamutokonya hausadyi waakusunga mukunguru kunamata nekusanya ndozvaita mukadzuri paya paanonzwa kuti neri wanzwai neri wanzwai iye airwara kupfuura nerisoni wacho mwana wavo ahwina sarudzo abirwa mwana wavo nemamembers of parliament adzingwa mwana wavo nemakanzelazi adzingwa waizwa sei semunhu wakapinda mukudzvara nerikoni wacho so rufu ruri kutirwadza kuti ndimai vakaenda kunofira isu kuzimbabwe tese kuti tirarame
mumwe mutevedzeri wavachamisa vatendai biti vati bato ravo rakarasikirwa naamai vakabereka mutungamiriri anotarisirwa neruzhinji rwenyika kubudisa vanhu mumatambudziko avari kusangana navo munyika
kuti isu veMDC Alliance inotungamirwa nemwana wenyu advocate Nelson Chamisa tinoti we are very sorry tine urombo nekurasikirwa nambuya Chamisa namai Chamisa ini ndiri mumwe vevaivai vaimbosvika pano ndichiona mai vangu ndichiona gogo kune zvinhu zviviri zvavaita chekutanga changa chii chokukurudzira kuti vanangu namatai she was a prayer warrior chechipiri vanga vaine rudo hawaibva pano usina kambambaira hawaibva pano usina kahuku karoad runner kawaenda nako so rudo rwacho tiri kuruona muna advocate Nelson Chamisa
mumwe muvakidzani wambuya chamisa ambuya taona mutesva vativo vanhu vekwachiwara varasikirwa nemudzimai aibatanidza vanhu uye akashanda nesimba kuendesa vana kuchikoro avo vave vatungamiriri
vaidisa
chero mbuya vake pamwe vaibetseredza mwana wangu kuti aende kuchikoro mbuya vanei vachitikira ndari pamba pavo kubika voti o mwanangu nemukadzi iipai Nelson mari aende kuchikoro ndopetubva Nelson muzomuona adai
munyori wezvemabasa nemagariro akanaka evanhu muchikwata chevadiki veMDC Alliance vakwamakomborero haruzivishi vati ambuya chamisa mubereki anga achigara achishungurudzwa nezviri kuitika musangano sezvo mwana wavo ari kukutsiranwa nevakapatsanuka avo vanonzi vari kushanda nebato rezanupf ambuya chamisa avo vanga vava nemakore makumi matanhatu nematanhatu ekuberekwa vanonzi vakadonha vari mubindu ravo remurivo ndokubva vashaya ipapo nemusi wemuvhuro vasiya vana vavo vana nemurume wavo vasilvanos chamisa ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.